Kwanya ye bombu semaone lo wangu wa Zulu. Ndinoona se it's just a political gimmick. Mulungu ziwa ati ZANU-PF kubva kudhara. Inotamba politics dzetsvina, jeti politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri loya kuna vamunangagwa, saka vachibva vati aiwa regai tiise munhu ari loya wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende. Because angari part of my coup plotters, aito shanda na Sibusiso Moyo, they were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutraya kuda kuriwada Nzvende nekuti anga asati apiwa reward yake, vamwese vakariwada.
Mungaperi muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU-PF. Vanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then obva vatageta munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika kuwhite kubulawayo, munongoona kuti dzadzingori political gimmick. Pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Tootarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino. Vamunangagwa pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa, izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambiriri ari pachigaro?
Hazvisi nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesera taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia na Belarus, awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus, ndokwavanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU-PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikana nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina. Ende sadhaki chaino tozoziva kuti vamunangagwa havana kuhwina, inyaya itori contested iyo.